Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri yeZimbabwe, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Sininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye nevemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanocherechedza kusvitsa makore zana kwavaNelson Mandela dai vanga vachiri mupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muBulawayo rapa gwaro rekuti imwe nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Isungwe, kana kuti warrant of arrest, mushure mekunge yatadza kuuya kudare nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Dare ramagistrate rapagwaro rekuti vakuna shemuchemwa vaSungwe mushure mekunge vatadza kuuya kudare. Vamuchemwa ndivo vari kukwikwidza vakamirira MDC Alliance kuBulawayo South. Mushure mekutongwa kwenyaya iyi svondo rapera, vamuchemwa ndemwe wevanhu vana vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kurwisana kwakaitika pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo muna Kurume. Vanhu gumi nevaviri vakasungwa mushure memhirizhonga iyi. Asi vamuchemwa nevamwe vatatu vanoti vamalandu Ncube, vaFelix Maka navaEric Gono ndivo vakawanikwa vaine mhosva uye vange vachifanirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Mutongi wedare amaistembile Ncube vati vange vagadzirira kupa mutongo wavo kuvana ava, asi vati zvange zvisingachagoni kuti vaite saizvozvo sezvo vamuchemwa vange vasipo. Gweta vaPrince Buche Dube avo vari kumirira vana ava vakumbira ruregerero kudare vachiti vange vachitaurirana navamuchemwa nguva dzose, asi vati havazive kuti sei vasina kuuya kudare. VaBuche Dube vabvumirana nedare kuti mutongo wange uchifanirwa kuturwa nhasi uzoturwa musi wachikunguru 23, asi vazvipirawo kuti mutongo uyu unogona kuturwa kana mangwana ndokunge vamuchemwa vawanikwa. VaBuche Dube vaudza vatapi venhau kuti zvavashamisa kuti sei vamuchemwa vasina kuuya kudare sezvo vange vachitaurirana navo panguva yose yapfuura. Vamuchemwa nevamwe vavo vange vachitongwa vachibva kumba mushure mekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano nezvuru nezvuru zvevanhu muGutu East neMugutu South kuMasvingo vachikurudzira vanhu kuti vapedze utongo weZANU-PF nekuvavhotera musarudzo. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vanofanira kuvhota vakachenjera musarudzo dziriko mukupera kwemwedzi uno.
Pavhoti hapana ZANU-PF neMDC. Pavoti pane sadza nenhamo. Pavoti pane mhindo nerima. Pavoti pane chiedza nemhindo. Pavoti pane ramangwana neranezuro. Asi pane vanomiririra zvandataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndivamunangagwa. Gurukota riri kumirira chiedza, kununa nekutapirirwa ndihari pano.
vachamisa vambodzorawo ndangariro dzevakawanda apo vataura nezvemanakiro ainge akaita gutu makare kare.
Pano pabhasera paishambisa pano. Pana simbi panga pane hotera imwe yainzi yepasimbi pano. Yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munoziziva kuti vana musumudziwa vanga vakasumudzwa kwazvo. Mabhizimusi achinyatsofamba. Munoziziva here? Pana baba pana namati zvidza pakona. Ndaiwanzoburuka ipapo bhazi ndichibva kwagutu. Ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba. Hakwete koko dzomumwadzi akanewanda mvura idzi. Isiye yanga iri kokocha. Jiza mama jiza.
Jiza.
Bukula.
Jizezu.
Ndiri kudaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa. Baba nana munzwandamo. Vana shusha inimwe yainzi penduka. Vana kuwirirana. Yainzi pinyarodi. Hamunoziva kaizvo. Yauya panapa yodzokera gweru. Yopamhaze chiri chishanu. Zvinhu zvava zvakanaka. Vana toms hamunoziva vanga vari muno mabhaza. Vana zebra. Munoziva ka. Hamunoziva here mabhaza ndokutaura. Vana rutendo ratiwo. Hamunoziva here mabhaza iwayo. Ndoma bhaza atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga manje manje iwayo. Zvinoitika chete kana mchinge mavhota zvakanaka.
Vaimbova gurukota rezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vave nhengo yeMDC Alliance vataurawo pamusangano wanhasi vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vachamisa kwete bato rezanu PF ravaimbotsigira ivo.
Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Munangagwa nekuti hakusiko kwakaiswa vhoti kuti ive kona Mwari. Kuzanu vakatobvisa utongi hwose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna Chamisa.
Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kuita misangano kumashonaland west kukaroi nekuhurungwe central. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaita musangano nevarairidzi uye vemabhizimisi paCelebration Center muHarare. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati zvakakosha zvikuru kuti hurumende ikoshese nyaya yekuvaka zvikoro mukusimudzira mabasa edzidzo munyika. Musangano uyu wakarongwa nebazi rezvedzidzo uye wange uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kuwaniswa kwedzidzo kuvanhu nenzira iri nyore kana kuti promoting access to education through infrastructure investment. Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wafamba zvakanaka. Tawana vanhu vakamirira mapoka akasiyana vari mu area ye education ye primary and secondary education. Mahead edu anga aripo, maticha anga aripo, vema unions vanga varipo, ma SDC chair anga aripo, then ma investors atanga tichitsvaga kwauya vakawanda vamwe vemuno munyika nevewe kunze kwenyika. Saka ndinoona sekuti musangano wafamba zvakanaka. President vataura vision ye government panyaya yema investments primary and secondary education but vazozvibatanidza nezviri kuitika ku higher and tertiary education science and technology development. Saka musangano wafamba zvakanaka. Chinangwa chedu changa chiri chekuti titaure nema investors vaone patiri kuda rubatsiro pakuvaka zvivakwa zvinoita kuti dzidzo yedu irambe iri yepamusoro.
Zvakakosha sei semaonero enyu kuti misangano yakadai iitwe nevatungamiri nevarairidzi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakakoshesa and ndiri kufara nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika vazvipira kuvanhu. Uyu hausiwo musangano wekutanga wavaita nevanhu vari mumapoka akasiyana-siyana. Asi ini chandinonyanya kukoshesa ndechekuti vasangana nevanhu vanoseenzera bazi rezvedzidzo vakasiyana-siyana seizvozvo. Uye waona chiitiko chaitika kuti vama chongwe vakamirira PTUZ vawana mkana wekuuya pa podium vachitaura kuti ivo se PTUZ vanoda kupiwawo nzvimbo dzekuti vavate zvikoro seunion. Mutungamiri wenyika vakatora pasi ichocho chichemo, asi zvakare vamajongwe vawana mukana wokupa mutungamiri wenyika gwaro rinotaura nezvimwe zvichemo zvakawanda zvavainazvo sebato rakamirira maticha.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo nemusangano wavamunangagwa nevarayiridzi.
Isusu sevarairidzi taane nguva tichikumbira kusangana navamunangagwa tivanzwe nhunha dzedu sevadzidzisi vari kushanda vachishandira nyika kuti isumukire, asi vachiisa zvitanga munzeve vasingadi kusangana nesu. Tine nguvawo zvakare tichikumbira kuti paitwe kusangana kwekudhiskasa nyaya dzeeducation, asi zvakare vaisa zvitanga munzeve. Nyaya pano ndeyekuti tovaona kuti kwaane nyaya dzesarudzo, munhu akumanyamanya achitsvaga utane mugati maelections asikwedera, asi vadzidzisi havana mufaro zvakanyanya tichitarisira nenyaya yekuti vakavimbiswa salary increment iyo isina kuuya yachimwe chizita chinonzi special allowance isingatsumudzire basic salary yavo o zvachose. Saka vane kusinya kwakanyanya. Tochizotarisa model yemusangano wangu wachiitwa navamunangagwa nhasi, vanga vachita negungano revanhu vanosvika kuzviuru zvinoitika. Zvitarisa hapana nhaurirano dzinoitwa ipapo, inenge ingori one way communication yekuti ndovega vanga vachitaurawo zvavanga vachitaura zvekuda kuyezama nepavanogona kuraura vanhu vari kuita zvekudzidzisa kuti vakwanise kuvatsigira tasarudzo dzinotevera.
Saka imi sevadzidzisi chamatorawo mumusangano iyoyi chingabatsire nyika chii?
Isu sekutaura kwataita hatina kutombobvira tapinda mumusangano wacho nenyaya yefomu yayo nekontendi yayo tichiratidza papurogiramu yavo. Zvakare maripota avaburisa kumusangano ikoko hapana chinobatika chinobatsira vadzidzi, vadzidzi nevadzidzisi inventerim. Zvavanga vachingozama kuita kuedza kutaura zvatoziva kare kuti Zimbabwe inoda zvikoro 2056, inove nyaya yatakagara tichitaura tichiti tinoda kuti paintrodusiwe yatinoti isusu education equalize fund, inove mari ichange ichiunganidzwa tichitora homwe kubva kumineral wealth yedu, tichitora mutax revenue yedu, tichikwanisa kutorawo zvevhenu kune mari dzakaita sana Zimbabwe percentage ichienda imomo. Yozove mari inokwanisa kuvaka zvikoro kuti tiinzanise mukana wokuwana dzidzo kuvana vese vemuZimbabwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remamerika nasi ramisa chizvarwa chekuRussia pamberi paro chichipomerwa mhosva yekushanda semusori muAmerica zvisiri pamutemo chine chinangwa chekuda kupindira munyaya dzematongerwo enyika idzo dzakaita muchokoto muna 2016. Maria Butina ari kupomerwa zvakare mhosva yekuita zveuori munyaya dzemari. Butina akasungwa nemusi wesvondo. Chipanga mazano munyaya dzeupfumi chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaLarry Kudlow vari kupomera mutungamiri weChina vaXi Jinping mhosva yekumisa urongwa hwekugadzirisa kupokana kuri pakati peAmerica neChina munyaya dzekutengeserana. Vanoita mabasa ekubatsira vanoshaya vaungana nhasi muJohannesburg vachicherechedza kusvitsa makore zana kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa Mshakabvu Nelson Mandela. Dai vanga vachiri vapenyu ingadai vasvitsa makore zana. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vacherechedza zuva iri vari muSouth Africa uko vasangana nevechidiki vabva kunyika dzakasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations racherechedzawo zuva iri. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma ari muSouth Africa umo anga achiteverera nezvenyaya iyi. Mo Blessing, ungatiudzawo here kuti urongwa hwavaObama hwafamba sei nhasi?
Nhasi ranga riri zuva rekupemberera kusvitsa makore zana kwaNelson Mandela. Nyika yese muSouth Africa nhasi yanga iri kupemberera zuva iri vachiremeredza vaMandela nebasa guru ravakaita rekusunungura nyika yeSouth Africa. Kune mitambo yakawanda yaitwa muno muSouth Africa yekucherechedza zuva iri, rinova zuva ratsanangurwa nava Ramaphosa mutungamiriri wenyika yeSouth Africa sezuva rakakosha kumunhu wese, kumuri wese yeSouth Africa.
Makatarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuSouth Africa ikoko vatambiranawo nezuva iri zvakadii?
Mhuri zhinji yemuZimbabwe haina kunyatsokoshesa zuva iri nekuti vati vovo vane matambudziko avo avakatarisana nawo avari kuedza kurwisana nawo. Matambudziko anosanganisa kunguva inorusununguko kunyika yavo yeZimbabwe. Saka vanhu vakawanda vari munomu vekuZimbabwe havana kunyanya kukoshesa zvavo zuva iri. Vanyanya kukoshesa zuva iri zvizvarwa zveSouth Africa, izvo zvazviri kutenderera basa rakaitwa navaNelson Mandela mukusunungura nyika yeSouth Africa.
Muchidimbu zvatingati ndo zvanyanya kusimbiswa mumashoko evatauri. Taona pataura vaMandela, pataura vaRamaphosa, taonawo pataura vaObama. Zvipi zvanyanya kubuda mutauro munhauro dzavaita nevaruzhinji?
Chikuru chataurwa navaRamaphosa vataura kuti vanhu vazhinji vemuSouth Africa vanofanira kuramba vachiremeredza zuva iri uyewo nekurangarira mabasa akanaka akaitwa navaNelson Mandela semutungamiriri wekutanga wechitema munyika yeSouth Africa. Vavo vakagara mujeri kwemakore makumi maviri vakazobudiswa mutirongo muna 1990 kusvikira vazoitwa mutungamiriri wenyika muna 1994. Saka vaRamaphosa vakurudzira mhuri yeSouth Africa kuti inofanira kuremeredza zuva iri uyewo nekuenderera mberi nekusimudzira zvido zvavaNelson Mandela zvekuti vanhu vagare pamwe chete vakabatana.
Aiwa, tinotenda Mo Blessing, mutori wedu wenhau weStudio 7, anga achitaura ari muJohannesburg kuSouth Africa. Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vaGodfrey Kurawone, kanzura weguta remasvingo, avo vapindawo mumusangano wavaObama.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chose. Tava nemukana mukuru kwazvo wekusangana navaObama tichikurukurirana maringe nemararamiro ari kuitika kuno muAfrica, mararamiro avakaitawo eZimbabwe neAmerica nemaonero avakaitawo Africa labva nhasi zvichienda kumberi.
Ndeipi kurudziro yavakupa imi sevechidiki?
Kurudziro yavatipa ndeyekuti hakuna munhu anonzi mudongo pakutungamirira. Vatipa kurudziro yekuti tadzokera kwamashure kana tine zvatinofunga kuda kuachivha pangava pakutungamirira pangava iri bhizinesi ezvinenge zvichisimudzira nyika yakadzokera kumashure vasafunga ruviri asi ngatiti chaitafunga kuita panguva iyoyo chichisimukisa magariro evanhu muafrica vataurazve zvakanaka natungamiri vemuno muafrica vachitiudzayo vachiti aiwa dambudziko remuafrica harisi rekuti hamuna chinhu dambudziko remuafrica nderehutungamiri hwakaora huri muafrica nedambudziko guru hwemagariro zvichienda kumberi saka ndobvangazikuzirai chidiki kuti aiwa chitorai mukana uyoyo kugadzirisa utungamiriri hwakamira muafrica torai mukana uyoyo chidiki tungamirira ini kurehekwa vanhu vamuchema kurehekwa maanalyst kurehekwa macommentators asi mune ini aii uye mune on your future
makwanisa yavo here kuva bvunza mubvunzo vaobama
yakati kuti
manga muchibvunza kuti kudii
zvii zvakakubatsirai kutungamiriri weamerica wakatungamirirawo kwematemu maviri matemu maviri apera zvakakwanisawo kuti aiwa vatirambuchiya mutungamirirewo kutanga patasiira mabvunzo vanga wakaro zvii zvakakubatsirai mugone kuita izvozvo nekuti muno muafrica tora muvatungamiriri vachiti kana tema yake yapera haashari kuti munhu atore zvamazvo zvichienda kumberi uye umwe anzi kuti even adyiwa maelections haatodizvi kuti munhu atore achienda kumberi.
Kanzura vechidiki vekumasvingo vagodfrey kurauone vachitaura naBlessing Zulu vari muJohannesburg kuSouth Africa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuAmerica, amai Chiwoniso Eni Makalas, avo vari kukwikwidza musarudzo dzemumiririri weparamende Muzengeza West, vanoti vanoona vaine mukana wekukunda musarudzo dzemusi wachikunguru 30, kunyange hazvo vari munhu akagara kunze kwemakore anosvika 15. Amai Makalas vanoti vakatambirwa zvakanaka kwazvo nevagari vemudunhu reZengeza West sezvo vari mwana akakurira mudunhu iri. Amai Makalasa vari kukwikwidzana nenhengo dzemapato anosanganisira reZANU-PF neMDCT yava Nelson Chamisa, vanoti dambudziko ravo nderekushayiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukutsvaga rutsugiro zvakaita semari. Vanotiwo dambudziko nderekuti vemapato anoshandisa zvinhu zvakaita sechikafu mukukwezva vatsigiri, danho ravanoona sekutenga mavhoti. Mudunhu iri vanoti vakaitawo mabasa ekubatsira akafanana nekugadzirisa chimbuzi chemakiriniki yeZengeza, icho change chava nenguva chisingashandiswi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevari kunze, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Makalas akatanga nekuvabvunza kuti vari kutambirwa sei nevanhu ivo vasina bato.
Vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawina muzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno, asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsovatsanangurira kuti kuno ndokumusha. Saka zvido zvoupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu, ndosaka ndiri kuda kuchiita zvandiri kuita ndichizogara kunoko.
Kukwikwidza chii chinoda mari, muri kuzvigona sei?
Zvinhu zvakaoma, kana uri independent hauna anenge achikupa mari. Saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojects angu ndokandiri kushandisa, hapana vamwari kubatsira. Saka zvakati omei, asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro.
Kunze kwematambudziko emari, ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo?
Mamwe matambudziko atosangana nawo ndemedia, kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki, kunenge kune censorship of some sort, handisati ndanyatsozvinzwisisa zvangu. Saka hatisi kunyanyoburitswa zvakanyanya kuti tionekwo pamativi.
Mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema neZEC yavari kuti inenge yakatenukira kubato reZANU PF rinova riri kutonga, imi mune zvinyunyuto here neZEC?
Zviri kutaura vamwe izvozvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo, zvokuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofona vari kutikwidza macalls anobva kune pati yeZANU PF kana mamessages vachiti voterai president Mnangagwa, vandivoterai ningi, vichichira kuti vakatopiwa mafone numbers, vane access kudatabase yemafone numbers, asi isusu hatina. Ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo. Kwoyawo unatipa mamwe mabalots aipamaningirikire mamabalots avo avanawo ani mapictures, isu madiska takapiwa.
Nyaya yamataura yeZANU PF, takambotaurawo neveZANU PF wakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiriwe bato ravo, havaendi kunokukudzira pamunhu avasingazivi. Vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu, hapana chakaipa kuti kukwezve kuti uye kubato. Munoti
vanga taura hukava vanga bvumuti ndezvipi asi vanhu vachinji vatikuona vari kutizwa messages avo vanoti avarambofera vaita ma members nengo dzekuzano PF hapana zvatokwanisa kuita ndizvo vanotaura vachiita asi chikwadi ndechekuti vakapiwa access kuma numbers iwayo.
Imi muri kukwidza kuzengeza zvii zvamaita zvinoonekwa kana zvinobatika zvekuti vanhu vangati regaiti kuvhotere
kuzengeza zengeza 3 clinic ndoiga clinic iri muconstituency mangu. Clinic ine toilet yanga yakatovhakwa toilet yanga isashandi saka pandakaudzwa ndichiri mbiri sati ndauya nezvazvo ndakatumidzwa pictures semunhu weutano indiri nesi ndakabatikana nazvo saka pandakauya ndakamba ndasvika ndikatenga matoilet ndakatoichinja pazvachose matoilet seats kuipendesa maurinary evanhurume vandaigadzira imba yapera zvokuti inofanira kuchitovhurwa zvakare iro svondo rino although dambudziko remvura richiripo asati ragadzirwa asi matoilet yave nyowani zvakare.
Avo vanga vari amai chioniso eni makales avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wezengeza West vachitaura naJonga Kandemiri vari kuHarare. Zimbabwe iri kuchema gamba remutambo wetsiva Langton schoolboy Tinago uyo akashaya nechipiri. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Kubva mudzimba kusvika munzvimbo dzekutandarira tichidarika nemudzinzira nyaya iri kungotaurwa nezvayo ndeya Langton schoolboy Tinago. Mutungamiri weZimbabwe Boxing Board of Control vaRichard Hondo vanoti muupenyu hwavo mutsiva havana kumbobvira vaona mutambi anenge Tinago. Muongoreri wemitambo anozivikanwa zvikuru vafarai Kambamura vanoti tsiva muZimbabwe yarasikirwa asi vachiwedzera ivo kuti zita raTinago richaramba riripo kana tsiva ikarambawo irimo munyika.
Langdon schoolboy munhu aikanda zvibakera munhu akabva from welterweight vakaenda ku lightweight champion vakabva ipapo vakarepresenta Zimbabwe vakamirira Zimbabwe vamirira Zimbabwe kudaroka eva wina mukombe wecommonwealth ndinoona vakatopawo rubatsiro kune wedu manyuchi watinaye zvinezvo.
Mutambi wetsiva wechidiki wehuremu wemiddleweight Farai Mugoni anoti panguva shoma shoma yaakasangana naTinago kumagungano emitambo akadzidza zvakawanda zvikuru kubva kuna schoolboy.
Kuna Tinago ndakadzidza zvakawanda pese pataisangana navo madvise vaindipa ese ndiri kuona zviri kundibatsira mukere yangu mutambo wetsiva.
Murongi wemitambo vaHoward Matonzi vanoti vaiona Tinago ari munhu aive asinganetse
taisenza tese ende anga ane character imwe yandinoshamisika manakiro akanga akaita because isisu academy yake ndo waita itoda maboxers iko academy ngake because ndo kwaiwanika maboxers ane promoteka muupenyu.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Rosemary Makumbe vanoti vemutambo wetsiva havana kushandisa Tinago kuwana ruzivo rwakadzama rwaaive anarwo.
Chainya kundirwadza ndechekuti aenda neruzivo rwake vemutambo havana kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki vaive vakabhenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwaari.
Tinago pachake akafa achigunununa nemhaka yekushaya rubatsiro kubva kune vemumhuri yetsiva panguva iyo aivada zvakanyanya. Tinago akaberekwa muna Gunyana 1949 kuShurugwi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.